Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 26/2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Pasi pose panocherechedza mazuva ekodzero dzechidzimai pamwe chete nokurwisa mhirizhonga dzakanangana navo. Imwe zvetsaona yakauraya vanhu nezuro munjodzi yemumugwagwa pamazambuko pemupfure. Sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vadzidzisi vakagadzirira kuratidzira kana kumbomira mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutangidza nezuro musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zvita, mazuva okucherechedza pamwe chete nokurwisa kusabatwa zvakanaka kwevanhu vechikadzi nevanasikana. Mazuva aya ndeyekukurudzira kodzero dzevanhu vechikadzi pamwe chete nokudzidzisana kuvabata nenzira dzine chiremera. Dr. Angela Gapa, avo vanodzidzisa paCalifornia State University kuChico muno muAmerica, vanoti chinhu chikuru chinodikanwa mukurwisa kusabatwa zvakanaka kwevechikadzi idzidziso kubva vana vachiri vadiki, vana vachidzidziswa kuti vakaenzana uye kudzidziswa nezvekodzero dzavanhu vose.
Ini chandiri kungoona ndezvekuti nepamusana pezvinhu zvakaita sesocial media nematerevhizheni, vanhu vakawanda vakuita acknowledgement yegender based violence iri kuitika pasi rose. Saka vanhu even pamaforum, pamaFacebook, pane maforum evakadzi vanogara vachigununa abuse yavanenge vari accustomed to on a daily basis, nevarume vavo nana baba vavo nehama dzavo. Saka ndofunga kuti mamovement akadai vaso akanaka at least kueducate public nekuudza vanhu zviri kuitika pasi rinobotosi.
Tsika nemagariro evanhu akasiyana. Kana makatasa kuZimbabwe, munoona sekuti izvi zvingabudirira here zvekuti vanhu vechirume vape vanhu vechikadzi kodzero dzavo panyaya yakaita seiyi?
Indofunga kuti maculture akaita sei kuZimbabwe, zvinotanga socialization inotanga vari vana vadiki. Zvinoitika ndezvekuti vakomana nevasikana vanorirwa zvakasiyana. Mukomana anonzi uyu munhu mukomana, anotopiwa specific levels of importance mufamily. Then vakadzi vanenge vachinzi ndo vanobika, ndo vanotsvaira, ndo vanoita mabasa aya asinganyanyogenerate income. Asi vakomana from a young age vanokura vachipuwa validation yakawanda, vachipuwa importance yakawanda. Pavanozosvika kuita maadults, zvinoitika ndezvekuti izvona vanenge vasina that basis yefoundation yeempathy yekunyatsoona kuti zvona vanhu vanosafa, vanhu vanosacrifisa zvinhu zvakawanda. So by the time maybe pavanozoroora kana kuti pavanozoitawo vana vavasikana, vanenge vaine gap yeempathy pane their female counterparts. So I think kuti itori dambudziko yemaculture akaita sei kuZimbabwe ari patriarchical, zvichireva kuti zvona vanofokasa on well-being yemwanakomana kubva ari mwana mudiki kudarika mwana musikana.
But Dr. Gaba, vanhu vechikadzi kana kuti vanasikana havataure kana vachibatwa nenzira isina kunaka, kana vachirohwa nevarume kana kuti navakomana vavo kana kuti nevamwe vanhu havataure. Chingaitwa chii kuti vana ava kana kuti vanhu vechikadzi vakwanise kuwanavo simba rokuti vabude pachena kuti ndo zviri kuitwa kwavari?
Zvinonetsa nekuti izvona kana mukadzi letse akarohwa nemurume kumba, akaenda aichera akanomhangara kuhama dzake, anongonzi izvona dzokera kumurume wako, dzokera kumurume wako. Nekuti muculture yedu kuva nemurume anoku abuser kunopuwa chiremekedzo kudarika maybe kuva nekusava nemurume kana kuti kuva nevana usina kubvira waroorwa. Saka munoona kuti culture yacho ndo inoita reinforce desperation yevakadzi, because at the end of the day kana vanhu vacho vamuri kunomangara, ndine shamwari yangu yaitaura ichiti izvona, akastrikwa nemurume wake, akarohwa nemurume wake, akaenda kumapurisa, uyu anogara kuSouth Africa, akaenda kumapurisa, then kumapurisa ikokoko zvakunzi aiwa endai munopedzerana. Apa munhu ari kuenda kumapurisa achiti ndiri kuda kumhangara crime yaitika, ivo vari kuti it's a domestic dispute. Apa munhu atouya kune institution yacho yaari kuti ndo vanhu vanofanira kundibetsera, ndauya kuhama dzangu, ndauya kuhama dzemurume, ndauya kumhangara. Asi because of culture inoita kuti manje hazviiti kuti usiye murume ka, hazviiti kuti usiye vana, hazviiti kuti kudai. So there's a lot of shaming that goes on kuvakadzi, especially vanoda kuita come forward as victims of violence and gender based violence.
Dr. Gaba, taurai kuvanhukadzi mugotaura zvekuvarume vanoita zvinhu zvakaitei, mungati chii kwavari?
Yekuti izvona handifungi kuti inotora maindividuals kuti ipere, inototora effort as a culture kuti izvona vanhu kubva vari vana, kana muchirera mwanakomana munomurera ari a feminist, munhu anonzwisisa kuti vakadzi nevarume vari equal. Munhu akakura ine situation yakadaro achinzi uri equal, mune maresponsibility mamwe chete, chero kusuka ndiro kumba, chero kutsvaira, chero kuwaridza mubhedha, hazvina basa kuti uri mukomana, chero kubika hazvina basa kuti uri mukomana. Vakagara vaziva mastruggles nebasa rinoita vakadzi, I think vanogena inonzi empathy, because mukatarisa violence inostema from lack of empathy. Saka tikabvunza kuti varume nevakadzi, what can you do? What you can do is mukaita vana varerei semafeminist, varerei sevanhu vanoona equality between vakomana nevasikana. At least kana azova munhu mukuru haazozvidzidzi akura, anenge atodzidza musocialization yake achikura.
Dr. Angela Gapa vari parunare kucalifornia nestudio 7. Imwe zvetsaona yakauraya vanhu vatatu nezuro munjodzi yemumugwagwa pazambuko remupfure makiromita 10 kubva muchegutu mumugwagwa weHarare neBulawayo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti motikari yeToyota Alion yakaedza kuda kudarika imwe rori ndokukundikana ichibva yauraya vanhu ava nekukuvadza vamwe vaviri. Rori inonzi yakabheukawo asi mutyairi wacho haana kukuvara. Tsaona iyi yauya apo vanhu makumi mashanu vakafa kwarusape mavhiki adarika munjodzi yebhazi, uye vamwe vanosvika makumi mana nemumwe vakatsvira mubhazi kuWest Nicholson. Blessing Zulu weStudio 7 abata vatatenda chinoda mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe.
Tinorwadziwa mwana wamai, munoona kana dai chachiri chikoro chetinongoramba richiita madofo, unoshaya kuti saka anza yacho iripo redi yekuti vanhu vasafe pamugwagwa, tinoiwana kupi anza? Asi tozoramba tichinzvera tichiongorora, toona kuti pamupfure paya pabridge pacho ipapo yaita hedhoni. Hatina kuzonzwa, tichamirira ongororo yemapurisa kuti hedhoni iyoyi yakonzereswa sei. Asi chokutanga vashairi vari vaviri ivavava vanhu takutongofanira kuramba takati ngwangwangwa. Une zvako iwewe mushamarari wedu Zulu, rodhi yacho ndoiyo muno muZimbabwe, ndo rodhi yakatoti nakei tikatarisa mamwe marodzi ana achinzi masvingo chakati, masvingo chakati. Saka takungokurudzira vanhu vari kutyaira, iye zvino patiri mufestive season, kampeni yedu iri ungoti save lives slow down. Nokuzotiwo madhiraivha unoziva kuti hatizivi kuti license dhiraivha akaiwana sei kupi. Satotikurudzira madhiraivha ese kuti vaite defensive, chero vekuchechi, chero vekuvatsiri vemadhiraivha emagonyeti nemakombi, zvinobatsira nerimwe zuva.
Asi panzvimbo iyi panogara pachimboitikawo here tsaona?
Pamupfure paya paya onai panotori netsaona yakabva kuitika ndei pared cliff paflyover paya tadarika kwekweka, ndo pakaitika kaimwe yaya yakanga ichiovhatika extrail ikauraya zvanhu paya, ndokungaisvondora pfurai Zuro uno ndoyapfuura pamupfure inenge yatozorova yarova chinhu chebridge. Pane pakanzi high accident zone tichibva pana selu paya paya tichienda asi apa vopa bridge ndoona sokuti bridge chino rakava kwakare kuti malens aripo anoda inonzi lane discipline lane rakure ku left lane rakure ku left lane discipline ndo inenge yakakosha kuti munhu asavarairwe tikavarairwa ndofunga ndokupera kwataita nekuraya kwaita vanhu vatatu avo oroso ndo panotonzi zvapo stretch yose kubva kuna selu tinosvika muchegutu muchaona paine panotori nemucherechedzo wakanzi high accident zone kungoyeuchidza vanhu ndakafamba nepenhezuro wacho ndichienda Burowayo tsaona yakazara yoitika ndatopfuura asi chimucherechedzo ichocho chiripo chinodaidzira kuda
vamwewo vari kuti dei mapurisa adzorwa mumugwagwa semaonerenyu zvingabatsira here
mufunge zvenyu kana kwamuri kunana america kana mukamboenda kunyika dziki takanga titori kuadhisi ababha kune inonzi united african union commission workshop on road safety kuti toita sei nenhau yetsaona kwese hakuna road safety inopera kana pasina enforcement yemapurisa vanhu paya ucharangarira ndovaichema kuti kwai maroadblock awanda saka dzadai unorangarira kushama kwaita vanhu vasinganyati kuziva kuti aiwa enforcement ikanyatsoitwa zvainofanira kuitwa chaizvo ndo chinopedza chi inopedza tsaona dzimwe dzatiri kuona saka mapurisa arimo ari kudzoka ari kutodzoka iye zvino zvifanika vabranda yavari kuti rebranded police service vari kuzamavo kuti zvinhu zvifambe asivo vakadzoka mapurisa kwese madhiraivha tisinganzwi todii nhaye mukomazuva
vatatenda chinoda mutauriri wetraffic safety council of zimbabwe vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti vadzidzisi vakagadzirira kuratidzira kana kumbomira mabasa nekuti bhajeti rakabudiswa nehurumende rinovaratidza kuti hurumende haina basa nevadzidzisi uye haisi kuteerera zvavari kutaura mutungamiri wesangano iri dr takafira zhou vati vadzidzisi vachaita musangano kuzeya nyaya iyi uye zviri kwavari kuti chinhano chotorwa ndechipi tabata dr zhou kuti tinzwe pamire sangano ravo
chokutanga ndechekuti tine anonzi mabest african standards neinternational standards anotaura maallocation anopiwa for example takatarisa nedhaka framework ye 2000 inotaurisa kuti education inofanira kupuwa 22% of the total budget health inofanira kupuwa 15% agriculture neland yopiwa 10% according to Maputo declaration yekuhealth iabuja declaration patoona kuti kueducation tikatarisa budget rine two ways rimwe rinotaridza kuti expenditure yacho inenge iri 8.16 billion but tikaenganidza nezvikwereti inotaridza kuti inenge iri over 10 billion saka tikashandisa 8.16 billion inoratidza kuti education inenge yapiwa 13% tikashandisa 10 inova unified budget inenge yapiwa 10% kana tototarisa kana iri health inenge yapiwa 8 kana 6% saka bhajeti iri rinotadza kuteera handoti matimelines but zvinonyanyisa kuzorwadza minister of finance vanotaura iwo kuti bhondi rakafana neus asi vachitambirisa maticha bhondi voti ukatenga motikari kubva havadi kutambira mabhondi vanoda kuti ubhadhare inforex saka tinoona sokuti bhajeti iri rakanangana nokupusha varayiridzi kana macivil servants kuenda kuperpetual poverty yokuti haibudiki toona zvekare kuti bhajeti rinounza 2% rainotekesa varombo hatina kumboona kokuti nyika ingabudirira nokutekesa vanhu varombo
saka imimi sesangano rinomiririra vadzidzisi munodei
isu sesangano ravarayiridzi tinoti chokutanga chatinoda ndechokuti hatikwanisi kutritiwawo zvakadai munyika yakasununguka ine more than 38 years varayiridzi vanofanira kuti vachibatana vaende kuna employer of the employer kuti aa kana bhondi rakafana neus dzakashate haku ndimboti paus imwe yenyu mozonotsvaga yenyu zve iro bhondi ramunoda namaus asi isi mari paus saka zvinoda kubatana kwavarayiridzi saka kana hurumende ichinge itumira varayiridzi vaita industrial action vachasangana nazvo
pane chiri mubhajeti iri here chamakayofarirawo
ina handina kuchiona nokuti For example, vanoda kufarira budget vanoti budget yakubvisa anonzi maghost workers kana mayouth militia aya. Hatingafunguti munhu akacreata problem akaibvisa toti zvakanaka. Hationi toti zvakanaka.
Saka budget ravapo hamusi kutifarira. Moita sei?
Iko zvino pane zvakawanda zvinokwanisa kuita. Ndataura kuti varayiridzi vanofanira kubatana. Voudza employer kuti vanodawo kuti vambo masalary auya ane ari muUS dollars zvinde zvavanani. But zvimwe zvekare ndezvekuti pabudget racho iroro raallocatewa ratisingafariri risingakwani percentage ye22 tinotifanira kuti tichiona kuti chikamuwo chaiswa kumasalary chiri nani chakati jeki. Kune ishu futi yebonus yokuti vava kutaura iko zvinogore rapera kuti bonus ichapiwa ichingotarisa basic salary. Basic ya salary inobva pana 269 yaticha kusvika pa300. Isu tiri kuti muto wakashata hurumende yekuti inozoudza pekupedzisira mushande wakutarisira muhoro kuti haukwanisi kuzotambira zvakada. Inofanira kugara yazvitaura zvemuna January kuti mushande woshanda achiziva kuti allowance yangu yetransport nehousing hakuna chii, hakuna bonus. Saka isu savarayiridzi tichabatana pamwe chete toenda kuhurumende kana zvichireva kuratidzira kuti tidyevo ticharatidzira.
Ava vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Zhou, vari parunare kumasvingo. Muchikamu chino chinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuHerald nhasi mune nyaya yemotikari dzinosvika zana nemakumi mashanu ezviuru dzichatorerwa matsamba kana registration, nekuti varidzi vadzo havana kugadzirisa marezenisi adzo kwemakore maviri. Izvi zvichaitwa kana chiziviso chabudiswa mubepa rehurumende reGovernment Gazette. MuHerald mekare mune nyaya yemitero yezvinhu zvinotengwa kunze kwenyika inofanira kubhadharwa nemari yekunze, sekutaura kwakaitwa negurukota rezvemari vamutori Ncube svondo rapera. Izvi zvinosanganisira motikari, nyama nezvimwe zvirimwa. MuChronicle mune nyaya yava Munangagwa, avo vanoti zvinhu zvinofanira kupindudzwa muNational Railways of Zimbabwe. MuDaily News mune nyaya yemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vachiyambira vachairi vemotikari kuti vachaire motikari dzavo zvakanaka panguva yekisimisi negoredzva. Yasvika nguva yokunzwa zvinofungwa nevamwe vatereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi ndezvenyu, hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri, pamunotaura zvamunoda zviri mupfungwa dzenyu pachenyu.
Inini ndinoitwa Alex Tendengu, ndinogara kumufakosi. Kweduko chinhu chiri kunetsa inyaya yemagetsi. Magetsi ari kuenda zvinobhohwa, nemvura yacho iri kuenda futi zvinobhohwa, zvekuti nguva zhinji kune kusina mvura nemagetsi. Izvo zviri kukonzera kuti kana ari magetsi aenda, kana akudzoka ari kuuraya zvinhu zvakawanda. Mvurawo futi mumatoilets umu mune musingachanakidzi. Then zvinhu hazvo mumashops zvirimo, but kuwana kwemari ndokuri kunetsa, nekuti ezvino izvi varungu vedu mari dzavari kutitambirisa hadzisi kukwira, but zvinhu zvatiri kutenga zvakakwira. Zvinova izvo kuti izvo salary yangu inogona kutenga zvinhu zvitatu chaizvo yobva yangopera. Unova upenyu hwaakunetsa ezvino izvi mukurarama kwedu.
Indinoitwa Luthia Mori kubindura. Chekutanga ndinofara nebhajeti yavamutumbi Ncube. Ndakaona kunge bhajeti vakarova yakanakisa chaizvo. Ndina chandingati ndinoshora pabhajeti. Ini ndozokumbirawo kuti hurumende vaEmerson Mnangagwa navachamisa vabatana kuitira nyika iendere mberi, nekuti taimu yavanenge vachitaurirana mashoko Mwari kwake Mwari kwake, vanhu vanenge vachisafa tisu vana veZimbabwe. Vakavhotera Mnangagwa, vakavhotera chamisa, tinenge tichisafa. saka taachikumbira kuti dei vanga vari vamwe vanhu vabatana kuitira zvinhu zvikwanise kuendera mberi. Vangotaurirana chete ndo kuona kwangu nekufunga kwangu kuti zvingatibatsira isu sevana vezimbabwe.
Makadii kuvashamarari veVOA News? Ndinoitwa Anton Thompson Ngolo, ndogara kuWedza South, District reWedza. Chandinoona inini maererano nedambudziko riri kuno kuWedza, inhau yemitengo yakakwira zvakanyanya, yatisiri kukwanisa kana kutenga. Zviri kutiomerawo isusu nenyaya yekuti mitengo yacho chinhu chaita dhora unochitenga chakuita $6. Saka upenyu hwacho hwatotiomera chaizvo, nekuti takutoshaya kuti todii. Dai hurumende yaona kuti ingagadzise sei panyaya yeexchange rate yenyaya yebhondi neusa kuti mitengo yacho iringane ienderane nehomwe dzedu. Tinotenda.
Ichokwadi kuti zvinhu muzimbabwe zvaoma zvekuti unotoona kutoti zvakungofananawo nemararamiro aisimboita vanhu kudhara nguva iyaiya yaimbenge kanyanya kuoma zvinhu especially mu 2008. So by now situation iyoyoyo ndoyo yatovepo, zvokuti ukatarisa kuti zvinhu mushops dzimwe nguva zvinowanikwa but mapuraisi anenge ari kokeya kuyako. Ukaendawo kumashops ayaya anofanira kuwanika zvinhu zvakachipa, unowanawo kwakaoma zvokuti hakuna chiriko. Vanhu vanenge vari pamitsara dzimwe nguva unongoona kuti life yavepo haisi easy, hapana chichiri kugona kudzika. Inyaya yekutongotiwo bhondi ragara ndoraakutoita sekuti ndoraadambudziko, ndo zvakutonyanya kuitika. Saka mararamiro acho iwayo akatotiome, kunyange vanga akachengeta tumari vachiti tichatenga zvezoro reChrismas, handifungi kuti gore unohu zvinofamba zvakanaka. Nyaya yekuti mari dzacho unopedzisira waona kuti mari yandakachengeta yaakukwana pakiti imwe chete 2 kg, iyo iri yawaitofungidzira kuti ichatengawo kagrosari kana kapasuru kanokwana. Saka pakaoma. Ini ndinonzi Prince Timothy, ndinogara kuGokwe.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura 500 vanobva kuchamhembe kweAmerica vachitsvaka upoteri muAmerica vapinda pange pakavharwa nemapurisa eMexico, zvikakonzera kuti mapurisa eAmerica anochengetedza muganhu vashandise hutsi hunokachikidza uye nekuvharwa kwenzvimbo yekupinda nokubuda nayo yeSan Ysidro pamuganhu weAmerica neMexico. Mitumbu yevanhu 31 vekuUganda yanyukurwa munyanza yeLake Victoria mushure mekunge chikepe change chiine vanhu vanga vachizvifarira havo chanyura. Bazi rehurumende rinobudisa mashoko rinoti kunotarisirwa kuwanikwa mimwe mitumbu mutsaona iyi inonzi ndeimwe yetsaono dzakaipisisa muUganda. Vanachiremba muCameroon vanoti vari kutadza kurapa varwere nekuti vamwe vavo vari kusiya basa vachinotsvaka kunoshanda kune kwavanowana mihoro yakanaka uye nokubatwa zvakanaka. Cameroon ine mamiriyoni 25 evanhu uye vapoteri vanobva kuCentral African Republic nokuNigeria vanosvika 350 ezviuru. Sekuziva kwamunoita vateereri, Voice of America Studio 7 yakabatana neMedia Center iri kuita matown hall kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Nhasi town hall ichavapo ichaitirwa kuGwanda. Wedu Praxedes Jeremiah atotori muGwanda izvozvi. Praxedes, chii chiri kutaurwa navanhu pazvinhu zvose zvawanzwa kuzvibva zvatanga matown hall aya?
Kubva takatanga kutanga kwemwedzi wambudzi uno musi wa7 kuChipinge, vanhu vazhinji vakatitambira nomufaro vachiti vari kufara kuti Studio 7 Voice of America iri kuenda kunzvimbo dzakatsaukana vachinzwa nhuna dzevanhu, vachiti izvo tinenge takatokanganwika. zvimwe chetezvo nekumutoko kwatakaita musi wa 15 vakanga vachingotaurawo nenhuna dzavo takabva tapinda murodhi zvekare ezvinezvi kutaura kuno titori mugwanda mushure memaawa mashomanana anotevera kubva nenguva dzahalf past 10 mangwanani tinenge tiri paapex center mugwanda apo tichange tichikurukura nezveutongi hwematunhu hwakasununguka kubva kuhurumende iri kuHarare utongi hwedevolution
pane zvamanzwa kusvika pari zvino vanhu vanoratidza kuti havasi kuteererwa here shungu dzavo dziri papi
shungu dzavo ndezvekuti dai vateererwa zvikuru sei nekuti havari kuchema chema nekuti zvisungo zvinoitwa nehurumende hazviitwe paine kutaudzana nevanhu zvinovabata ivo muupenyu hwavo zvakadai semitero nemitengo yakangokwidzwa zvakanyanyisa uye nemitengo yacho yakatsaukana
chii chamuri kutarisira pamusangano wanhasi mugwanda uno
mugwanda tiri kukoka vanhu vese vemugwanda mudhorobha nevanogara munzvimbo dzakatenderedza gwanda kuti vange vachiuya vachititaurira nhuna dzavo zvirongwa zvekusimudzira gwanda nenharaunda dzakatenderedza tichitaurawo zvekare nezvedevolution of power
kana mobva kugwanda monanga kupi
tabva kugwanda nemusi wechitatu musi wa 28 mbudzi tiri kuenda tinenge tiri palupani center apo kumatebeleland north uko kumatebeleland north tiri kutaura zvekare nezvedevolution of power asi mukatondera munoziva imi kuti chiga chekurawa kwevanhu vakawanda chegukura hundi chakaitikira kumatebeleland north nekumidlands saka lupane ndiro dhorobha guru rematebeleland north yatingati capital yenematebeleland north saka tichange tichitaura nezvinyaya iyoyo tichibva kulupane tichabva tachizopedzisa nekuva pabulawayo parainbow hotel apo tichazenge takutokurukura zvino nezvekuti dhorobha iri ringasimudzirwe sei mune zvemafekitari
tinotenda sisi Praxedes Jeremiah vestudio 7 Voice of America vari kugwanda nhasi kumusangano mukuru wetown hall unoitwa pamwe chete nemedia center tiri kutambira mameseji akawanda chose ari kubva kuvateereri vedu paFacebook vamwe vanongoti kuti Moresa vanosanganisa Patience Mapfuwa Thomas Uragu Brighton Chine Dinembira nevamwe Clemens Kauya anotiwo mamuka sei kwavashamarari aiwa tinotenda zvikuru murambe makadaro makatitsigira nhasi mameseji anenge akaita samashoma kudai mhaka yekuti muvhuro makuseni saka tichange tichitambira tichitarisa masamba enyu tichitauriraiwo tichigona nevamwe sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi kutangidza nezuro 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita pasi pose panocheredza mazuva ekodzero dzevanhu vechidzimai pamwe chete nokurwisa mhirishonga dzakanangana navo imwe zvetsaona yakauraya vanhu nezuro munjodzi yemumugwagwa pazambuko remupfure sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti vadzidzisi vakagadzirira kuratidzira kana kumbomira mabasa tinotenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nekutitumira mashoko avo ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosera zvakanaka.